Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tikitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 25/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachuchisi vari kutaridza kuzvidza dare. Nechikonzero chekuti nezuro takanga tabvumirana kuti nyaya ichienderera mberi masikati anhasi kubva nenguva dza 2:15.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere uye mumiriri weZengeza West vari mutevedzeri watsachigaro webato iri vaJob Scholar vomiswa pamberi pedare. Sangano runoona nezveutongo hwejekerere nematongerwo enyika Remo Ibrahim Foundation rinobuditsa gwaro raro rinongorora mamiriro ezvinhu muAfrica richiti Zimbabwe iri kudzokera mumashure munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Takatanga ndatarisa entertainment industry munyika yedu yeZimbabwe, especially comedy. Ndikaienza ndisaone nyika dzakatikomberedza ndipo pandakaona kuti cartoon production is very low muZimbabwe so ndichionawo chiri chinhu chisina kuwandirwa newakawanda ka ndakabva ndangoshandisawo mukana wekupinza a different taste to our comedy
nhasi tine hurukuro naPaul Blessing Gora anozivikanwa nerekuti madzibaba Sibinechi pamitambo yepadande mutande rePSTV iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere uye mumiriri weZengeza West vari mutevedzeri watsachigaro webato reCCC vaJob Scholar vamiswa pamberi pematare edzimosva nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mupurisa akaferefeta nyaya pamhosva iri kupomerwa vaScholar yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvina mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 vaEdmore Runganga vaudza dare kuti mashoko akashandiswa navaScholar pavhidhiyo nemazwi akatapwa pahurukuro yavakaita paindaneti nesangano renhau rezimu ai anoratidza kuti vaScholar vakakurudzira mhirizhonga. VaRunganga vati izwi rakashandiswa navaScholar rekuti fight mumashoko avanonzi vakataura muvhidhiyo iyi iyo inobuda vaScholar vari musango rinoreva kuti vaScholar vaikurudzira mhirizhonga. Bati mashoko akataurwa nemutori wenhau wezimu ai mashoko akatapwa nesangano iri muhurukuro yaro navaScholar ekuti vaScholar vave nemakore makumi maviri nerimwe vachirwira vanhu vemuZimbabwe uye kukurudzira kwavakaita kuti veruzhinji vatevere mutsoka dzevaimbova mutungamiri weCuba vaFidel Castro anoratidza kuti vaScholar vaikurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende. VaRunganga vati zvakataurwa navaScholar kuti vakanga vakumbirwa nebato reEFF Zimbabwe kuti vatsigire kuratidzira kwaida kuitwa nebato iri kumuganhu weZimbabwe kune South Africa kuri kudivere South Africa ndomwe munongedzo wekuti vaScholar vaida zvemhirizhonga asi rimwe remagweta avaScholar vaJeremiah Bhamu vati dare remuno haringakwanise kutonga nyaya dzekuSouth Africa. VaBhamu vatiwo mhosva iri kupomerwa vaScholar ndeye kungofungidzira sezvo vachiti hapana chinobatika chekuti vaScholar vanganzi vakapara mhosva. Vachibvunzurudzwa nemuchuchisi wenyaya iyi Muzvare Tendaisho nhai VaRunganga vati vaziva vaScholar kwemakore uye vati kusiyana uripo pamazwi anonzi ndeyavaScholar ari pavhidhiyo nepamashoko akatapwa wakakonzerwa nekuti mashoko akatapwa aya akatapwa pavaitaura panhare. Mutongi wedare ati nyaya iyi godzoka kudare nemuvhuro mushure mekunge vachuchisi vati vakabatikana masikati anhasi kuti nyaya iyi ienderere mberi. VaBhamu vati havasi kufara nekunonoka kufamba kuri kuita nyaya iyi.
Vachuchisi vari kutaridza kuzvidza dare. Nechikonzero chekuti nezuro takanga tabvumirana kuti nyaya ichienderera mberi masikati anhasi kubva nenguva dza 2:15 asi tazongonzwa vachuchisi vachiti vane zvimwe zvavanofanira kunge vachiita na 2:30 masikati ano ndosaka nyaya izopfuudzwa ichienderera mberi. Chatongoona uye chati kunyunyuta nezvazvo ndechekuti vachuchisi vaakuzvidza dare vari kuzvidza kodzero dzevanhu. vakuita zvavanoda mumatare izvozvo. Havasi kuda kuti nyaya ipere.
Vasikala vari kutarisirwa mudare mangwana. Pane imwe nyaya yavanonzi vakakurudzira mhirizhonga. Zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato retriple C yekunyatsime muzvare Blessing Ali. Nevanofungidzirwa kuti nhengo yezanu PF vapaya zijamba mukandi. Avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare. Kutongwa kwevakafanobata chigaro chemutauri wetriple C muzvare Fadzai Mahere. Pamhosva yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo kwaenderera mberi nhasi. Muzvare Mahere vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaburitsa mashoko ekuti pane mwana ane makore maviri akafa mushure mekurohwa nemapurisa pakanetsana mapurisa nevemakombi muHarare muna 2021. Gweta ramuzvare Mahere vaChris Mike vanotsanangura zvaitika mudare.
Fadzai Mahere apuwa mukana wekuti atsanangure zvakanyatsoitika musi waari kunzi akapara mhosva. Apuwa zvakare mukana wekuti aratidze vhidhiyo iyo yezvakaitika musi waainzi akafambisa mashoko ekunyepa. Fadzai anovimba kuti vhidhiyo iyi inonyatsoratidza pachena kuti mashoko aakafambisa paTwitter anga asiri emanyepo. Zvaakafambisa paTwitter mashoko aakangotorawo kubva pavhidhiyo yaitenderera mumamana akasiyana-siyana.
Mapurisa akazoburitsa mashoko achiti mwana uyo haana kufa. Mumwe akasungwa nemhosva iyi mutori wenhau Hopo Uchin'ono uyo akawanikwa asina mhosva nematare mushure mekunge hurumende yawanikwa ichishandisa mutemo wakabviswa mumagwaro emitemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vamwe vagari vekumaruwa ekumasvingo kwagutu nekwachivi vari kuchema-chema kuti vari kunyimwa chikafu cherubatsiro kubva kuhurumende pamberi pesarudzo dzegore rino vachipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Asi hurumende iri kuti hapana anofanira kunyimwa chikafu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezvemagariro evanhu rakatanga chirongwa chekupa vagari vekumaruwa chikafu zvichitevera nzara yakaitika mumwaka wegore ra2021 na2022 nekuda kwemvura yakarambira mudenga. Vagari vari kupiwa chibage pamhuri yoga yoga chinoita makirogiramu makumi maviri kana kuti 20 kg. Mumwe mutsigiri webato reTriple C vatiraimo chimombe vanoti nemusi wemugovera vakanyimwa chikafu navafebhi muposi vezanupf pavaigovera vanhu zvekudya pazvitoro zvepachimombe kwagutu.
Tatopiwa takuti tichitoronda tichinogova nao tichiafrena pozirangaroa kuti 20 kg pa pakauya tomuziva ndichairman vidico chairman wamposi akadaiwa imimi muri veTriple C hamutenderwi kunge muchiwana chikafu. Chikafu zvakadaiwa zvikafu ndechehurumende chichazi ndechedu isusu zvakadaiwa. Vakabva vakwira masaga vakatora vakaenda nao. Nazvino nechemberi idzodzo hatitori kana chokudya soo tinanga na chikafu tiri pazero.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ramuposi pamhosva yavari kupomerwa iyi sezvo vanga vasingabatiki panhare. Mumwe mugari wekwachivi amai Sarudzai Masunda vanoti vari kunyimwa chibage chehurumende pamwe nechimwe chiri kubva kumasangano akazvimiririra.
Tarisa chikafu chacho chiri kutanga watariswa kuti webato ripi kana kuti uri wenzvimbo ipi uri wemumba ipi. Zvinova zviri kutiita kuti tife nenzara nekuti vamwe tinenge tichinzi tiri vabato rinopikisa. Saka tiri kuona kutoti nzara ichatiuraya zvisingaiti nekuti hatisi kupiwa zvakatarikana.
Munyori mubazi revechidiki muCCC vaGilbert Mutubuki vati vari kutambira mashoko akadai akawanda vachiti inzira yebato rinotonga kushandisa chikafu kumanikidza vekumaruwa kuvatsigira.
Vanhu vese vana venzimbabwe vanofanirwa kuwana mukana yakafanana yokuwana chikafu especially kana chichibva mugovernment ingava hurumende yedu kana kuti chinobva kumaNGOs. Munhu wese ane kodzero asi tozva zvinoitika zvanopeisa kushandisa nevechikafu kufundisa vabereki kuti vasapote iyo bato rezanupiefu kuti vati vaivaya vanenge vari pakati vatye kusapota bato reTriple C vachiti vanozvinyimwa chikafu.
Mukuru webasa mubazi rezvokugadzirana zvakanaka kwevanhu mudunhu remasvingo vaStandlas Tsanyangowe varamba kutipa divi rehurumende vachiti havabvumidzwi kutaura nevatori venhau. Gurukoto rebazi ravo muzvinafundo Paul Mavhima vati hurumende inopa munhu wese zvekudya zvisinei nekuti ndewebato ripi.
Nyaya iyoyo taitaura taitaura zvakare. Hakuna mwana weZimbabwe anonyimwa chikafu nepamusana pekuti ano ndewebato ripi neripi zvaro. izvozvo hazvibvumirwe hazvisi mbumbiro remutemo wenyika.
Sasikara weZANU-PF masvingo varobzo nemavhenyengwa varamba mashoko ekuti bato ravo riri kunyima nhengo dzeTCCC zvekudya
zvokugwewa kwechikafu tatwani chogwewa negavhumendi tusei ZANU-PF hatigovi chikafu tinototiwo mamembers edu neamunonyogwa nehurumende wane chikafu anotonyogwawo mamembers edu isusu
asi veTCCC vakawanda kuManicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East nemamwe matunhu vanoti vari kunyimwa zvekudya kana mbeu dzinobva kuhurumende. Sangano reWorld Food Program WFP rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana masere 800,000 vanoda rubatsiro rwechikafu mudunhu remasvingo. Hurumende inoti vanhu vari kumaruwa zvikamu makumi matatu nemasere kubva muzana kana kuti 38% vakatarisana nenzara kutanga mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano remo Ibrahim Foundation raburitsa gwaro rinoti nyika zhinji dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe hadzina kunyatsogadzikana uye kuve neutongo hwejekerere pachitariswa makore gumi adarika. Gwaro iri, iro rinonzi Ibrahim Index of African Governance kana kuti IIAG, raburitswa nhasi. Panyika makumi mashanu neina dzanga dzichiongororwa, makumi matatu dzinonzi dziri kudzokera kumashure. Kuratidza kusamira zvakanaka kwezvinhu kubva muna 2012 kusvika gore rapera, mauto akapirigura kana kuedza kupirigura hurumende kanosvika makumi maviri nematatu. Zimbabwe iri pachidanho chechimakumi maviri nepfumbamwe panyaya yekugadzikana, asi inonzi hayo iri kuita zviri nani munyaya dzekusimudzira upfumi nekuchengetedzeka kwenyika. Asi panyaya yekuremekedza kodzero dzevanhu, Zimbabwe iri kunzi yananga kumawere. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo, vaziyambi ziyambi kuti tinzwe divi ravo. Botswana inoti iri kutaura nehurumende yeZimbabwe kuti ikwanise kupiwa mvumo yekupa basa vana chiremba vemunyika vane hunyanzvi hwepamusorosoro. Zimbabwe yagara hayo iina vana chiremba vakadai vashoma sezvo vamwe vari kuenda kunze kwenyika kunotsvaga maforo manyoro. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvabuda pamusangano waitirwa muguta reFrancistown nhasi mangwanani wekugamuchira zviri pamutemo vana mazvikokota makumi matanhatu vekucuba avo vakasvika muBotswana muna zvita gore rapera kuzoshanda munyika iyi kwemakore maviri. Mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezveutano muBotswana Dr Tsepo Machacha vati nyika yavo ichabatsirikana zvikuru ikakwanisa kuwana vana chiremba wekuZimbabwe ava.
Hurumende
yeBotswana yakatuma nhume kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakapoteredza Botswana dzakafanana neZambia kuti dzinotsvaga vana mazvikokota mune zveutano. Botswana iri kutarisira kuwana vashandi gumi nevashanu kubva kuZimbabwe. Vashanu vegumi nevashanu ava ndiana chiremba vevana vevakazvitakura uye vemabhonzo nezvimwewo.
Dr Machacha vaenderera mberi vachiti Botswana iri kutarisira kupinza basa vashandi veutano gumi nevashanu. Muvashandi weutano gumi nevashanu vari kutarisirwa ava, Dr Machacha vati vashanu vavo ndivana chiremba vane unyanzvi hwevana hwekuchengeta vakazvitakura hwemabhonzo nezvimwewo.
Basically what we are looking at is making sure that our hospitals
chatiri kutarisira kuti vana mazvikokota vachabvaZimbabwe vachabvaiva kuti vana mazvikokota ava vachabatsira
vanoona nezvekuburitswa kumashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri havana kuramba kana kubvuma kuti pane nhaurirano pakati penyika mbiri idzi, asi vati titaurai nevebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika.
Vamwari vacho kutofonera kombi yeforeign affairs ati diplomatic engagement.
Studio 7 nakunzwa divi rebazi rinoona nezvekudyidzana kuturikidzana nedzimwe nyika sezvo gurukota rebazi rwa Frederick Shava vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Po Mavima vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti hurumende iri mubishi kugadzirisa urongwa huri pamutemo wekuti Zimbabwe ikwanise kutumira vashandi kuBotswana nedzimwe nyika dzakawanda pasi rose.
Tichasevenza zvakasimba kuti tigadzirise urongwa hwakadaro pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzinenge dzichida kuve nevana veZimbabwe vanoenda kunosevenza ikoko. Panoenda vanhu vanenge vachinosevenza mabasa ari pasi chaiwo, havangoende chete, vanotoenda vari pasi peurongwa hunenge huri pakati pehurumende dzavo.
Nyanzvi munyadzi zveutano vaMoses Putuma vanoti Botswana iri kutsiwa nzvimbo dzakatsiwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvakawana mukanwa kunoshanda kuUnited Kingdom nedzimwe nyika kuEurope. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevashandi wezveutano reBotswana Nurses Union rakazivisa mwedzi wakapera kuti vana mukoti wekuBotswana vanosvika mazana manomwe vakanyoresa kunoshanda kuUK, asi muZimbabwe macho zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo Sachigaro Health Services Board Dr. Paulina Skosana vakaudza Studio 7 gore rapera kuti vana chiremba, vakoti nevamwe vanoshanda muzvipatara zvikuru vakabuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kubva muna 2021. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Gurukota rinoona nezveupfumi muAmerica amai Janet Yellen vari muSouth Africa nhasi umo vari kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi uye mapazi akasiyana-siyana mukusimudzira mabasa ekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Nhasi vanyorerana chibvumirano neSouth Africa chekudyidzana munyaya dzekuona kuti mhuka hadzisi kuvhimwa zvisiri pamutemo. Amai Yellen vakatoshanyira Zambia neSenegal. America yakazivisa zvakare kuti nhumwa yayo kuUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vachange vachishanyira nyika dzinoti Ghana, Mozambique neKenya kubva nhasi kusvika musi wa29 mwedzi uno. Asi vakuru muhurumende yeAmerica vari kunyenyeredza Zimbabwe iyo ine vatungamiri vakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti izvi zvakaitwa nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa kuvatema. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Africa continent iri kukura both in terms of economic growth uyewo zvakare in terms of population growth. Africa ine potential yakanyanyisisa. Yes, akawanda anoona Africa a growing market. Zvosikabari kuita kunge pane competition pakati penyika dzekuwest nenyika dzekueast in terms of kuexploita maopportunities ari muAfrica. Yes, saka zvinobatsira in terms of kupromota matrade relationships uyewo zvakare mainvestment. MuAfrica tine machallenge akawanda pane ino nguva anosanganisira kushomekwa kwemagetsi, anosanganisira nyaya yenzara, anosanganisira nyaya yezvikwereti, anosanganisira zvakare nyaya yeinfrastructure iri generally haisi advanced, and infrastructure yakakosha nekuti inosapota mainvestments. Saka kune makambani akawanda ari kutaimira kuda kuisawo mari mune mamwe masectors iyaya andataura anosanganisira naenergy, nyaya dzeinfrastructure. Kushanya kwa Janet A. Yellen kunobatsira mukudyidzana ikoko pakati penyika dzemuAfrica neAmerica.
Pane zvingaitwe nenyika yeZimbabwe here kuti igadzirise ukama hwayo neAmerica igowanawo ichiwana nhumwa dzakadai dzichishanyira nyika iyi?
SeZimbabwe, kudyidzana kwedu neAmerica kwatidererei mazuva ano, but tinotarisira kuti as hurumende yedu continues to implement my reforms, both my political reforms, even my economic reforms, kudyidzana ikoko kunogona kunge kuchizowandudzika munguva inoteera. But pane ino nguva hongu tinoti kutengesana nekutengesana neAmerica, but I think there is more that could be done in terms of trade neinvestment pakati peZimbabwe neAmerica. Tinofanira kunge tichigadzirisa nyaya dzedoing business environment, even nyaya dzepolitics dzinoaffectawo zvakare nyaya dzeeconomics. Saka pakava nekugadzikana economically, kugadzikana politically, tikaramba tichigadzirisa nyaya dzehigh inflation, nyadze mapolisi zedu natiki zvinongo nakuita kuti vemabhizimusi vanobva kuna America wangu achida kuisa mari yakati wandei munyika yedu yeZimbabwe.
Vanga vari nyanzvi munyadza zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vachitaura naMavelous Musanganya wewe Studio 7 vari muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reCommittee to Protect Journalists rine muzinda muNew York rinoti kuurayiwa kwevatori venhau pasi rose kwakawedzera nezvikamu makumi mashanu kubva muzana gore rapera, zvichikonzerwa nehondo nekusagadzikana kuUkraine, Mexico neHaiti. Vatori venhau makumi matanhatu nevanomwe vakaurayiwa muna 2022 chete. Vatsigiri vebato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance nasi varatidzira muJohannesburg, South Africa, vachinyunyuta nenyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi. Kwemakore gumi, South Africa iri kungotatarika nedambudziko remagetsi zvokanganisa mabasa. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naPaul Blessing Gora anozivikanwa nerekuti Madzibaba Sibinech kana Rege, vanenge vachiita mitambo inotyora vanhumbabvu nekuseka padandemutande rinonzi People's Social Television kana kuti PSTV. Gora anoita mabasa ake ari kuEastern Cape muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yataita naye nezvemabasa aanoita.
Aiwa, ndinofara chose mukoma Jonga Kandemiri, ndichikutendai nemukana uno wamandipa pane chino chirongwa pane penyuro hurusa yeStudio 7. Ini ndinonzi Paul Blessing Gora, ndakaberekerwa nekukurira munzvimbo yeEpquez iri muguta gurusa reHarare.
Mungatudza kuti makatanga sei PSTV Entertainment?
Kutanga kwandakaita PSTV Entertainment ipfungwa yandakanga ndinayo kubvira ndichiri kuhigh school. Asi panguva iyoyoyo handina chandaikwanisa kuita nekuti ndakanga ndisina zvikwanisiro, even mari chaiyo yekuti ndinge ndichitanga kuita zvidzidzo zvemacomputers ndakanga ndisina. Kusvika ndazowanawo mukana wekuya kuno kunyika yeSouth Africa kwandiri kurarama ndiri, ndipo pandakazowanawo mukana wekuitawo maonline lessons ndichiitawo kosi yangu yefilming and animation. Panguva iyoyoyo handina kuwanawo mukana wakakwana wekuti ndinge ndichizokwanisa kunge ndichitanga PSTV kusvika mugore ra2020. Apo pakanyanyo tekeshera chirwere cheCOVID-19, mushure mwekunge ndamiswawo basa, ndipo pandakazotorawo mukana iwoyo kuti ndinge ndichitanga PSTV. KuPSTV Entertainment tiri kuita madrama comedy skits evanhu, kwozoti makatunzi waya aita mukurumbira. Kuburikidza nemakatunzi wayaya, tiri kukwanisa kunge tichiitirawo vemabhizinesi maadvates uye maawareness campaigns on different topics like gender based violence, drug abuse, early child marriages.
Makazobuda sei nepfungwa yekushandisa makatuni?
Kuti ndizvo yane pfungwa yemakatuns, ndakatanga ndatarisa entertainment industry munyika yedu yeZimbabwe, especially comedy. Ndikaienzanisawo nenyika dzakatikomberedza, ndipo pandakaona kuti cartoon production is very low muZimbabwe. So ndichionawo chiri chinhu chisina kuwandirwa newakawanda ka, ndakabva ndangoshandisawo mukana wekupinza a different test to our comedy.
Kovewo mazita anoshandiswa mumitambo yenyu, makasarudza sei?
Pamazita kuti azomecha necharacter paritrick, But muna kawaya ne idea, shamwari yangu anonzi Stanley tinotenda mchenjo, andoshanda na epa PSTV. Mazita mazinje, ari pa ma characters edu, ma nicknames, evanu wataka kura na avomu getu. Ma characters, acho futi, takatuma tora futichi, pavanu wataka kura na avomu getu. Jeguti munuweza kakura na mgetu, anu kwa sasa kuri leta, kuti uyu akafana na chikumbira, uyu akafana na garwe, uyu maitira ake ndisibineji, jishungu inga shakadaru.
Ndivanani vamwe vamunobata navo uye vanenge vari vanani mumitambo iyi.
Vamwe vandiri kushanda navo vanosanganisira Gilbert Bure ari kuekta ari Chikombera, ari kuekta ari Madzibaba Garwe, ndiyezve ari kuekta ari Achimwene. Koya Stanley tinotenda mchenje ari kuekta ari Samtoko, koya Sharon Bure ari kuekta ari Madzimai Geti, ari zvakare Madzimai Febi, koya Charity Madzemwa ari kuekta ari Mai Oshomole, koya Sibusiso Moyo ari kuekta ari Violin. Pozo ya Paul Blessing Gora, diri character behind Madzibaba Sibineji. Diri zwe behind the character ya Rege, chikoma na chipa Australia. Takata arisa muna haribu ya hindi chikombera character, muna kanguwa na umkana, wekungo player o that role. Pachezo na kei, ati urimudari kumasowe.
Kuna wangu wanoti mitambo yenyu, ya gariri kira kune zima tuangiru wenyika, wachitarisa mazita agata sana CCC na Garwe. Munoti?
Munona achi mkuma jonga. Munona isusu sevanu. Tinoti tikatarisa pachinu, tinuona ni miwono ya kasiana siana. Imwe ya kanaka, imwe ya kashata. Kuna wanozi ya kwa kava mtambo uyu. Wanu ya tunzuisisa uti, kutiwa zunzi baba makaru. Ina wikuti wano tingisa nyama ya makaru. Alano oda kwa mchaina. Anuma poona. Tuenda kuna Rasta Chikombera, wano ziti triple C. Munu ya vaskana Rasta Chikombera. Anika ikio za vaskana uti, pamunozi wabaji nzi triple C, ndi hindi ya nchirewa. Dinonzi Chikombera chema baby chete. Saka munga muna nukono ngusikiro paka ati onzi wa garu. Onzi kwa triple C, oba toyo stora political.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji?
Tichangotanga ndopata kanga yetini dambudziko gurusa. Veruzhinji vachingoti makatuni ndevana vadiki. Asi kutaura kwandiri kuita pari zvino. Aiwa ruzhinji rweZimbabwe rwakatambanudza maoko rwagamuchira mutambo uyu vari kunakirwa nawo zvisingaiti.
Uyu anga ari mukuru wePSTV Entertainment Paul Blessing Gora ari parunare kuEastern Cape muSouth Africa neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na 8 PM tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezveurongwa hwehurumende hwekuti yakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisirwa kudzoswa kumusha muna chikumi wegore rino. Panosvika kumagumo hurongwa hunozvibvumidza kushanda nekugara muSouth Africa kana kuti Zimbabwe Exemption Permit. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaita yanoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere uye mumiriri weZengeza West muParamende vari mutevedzeri vasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar vomiswa pamberi pedare. Sangano rinoona nezveutongo hwejekerere nematongerwo enyika reMo Ibrahim Foundation rinobudisa gwaro raro rinoongorora mamiriro ezvinhu muAfrica richiti Zimbabwe iri kudzokera mumashure munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu kunyange paine zvimwe zvairi kuita zvakanaka. Poita zvipomerwa zvekuti bato rezano PF riri kushandisa chikafu chiri kugoverwa vanhu kumaruwa ekumatunhu echivi kumasvingo mukuita zvematongerwo enyika. tabatashuka kumagume chirongwa chedu cha nasi, ivaini suzakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mboja, zitumira iku studio7@voanews.com. Anukoni kayane mufaro, njini wenyu, jonga kandemiri, ndirimu Washington DC, nukusu ya mina, sandikile mshanga.
Soku izika